va ka Europa va ngetsungwa nemasi saka kuti saka epitisa izvi zvakatongoitisa kutongorowa munhu asina basa kuti wakuwadza kuti musoro wake wadonha ropa here kacha vakarohwa pane mavanga mapresi akawanda muviri wavo nekuita zvokumhanyiswa zvekuita zvekuti vainzi havanacha vaitomboziva yavanombotaurirwa chete yavanga vasingatauri vari zviya zvokuvharwa masi waingogara wakadaro
vari kuziva kuti vanga vari kupi here kwavanga vakachengetedzerwa
havasi kutomboziva because pavakangobatwa pamba pavo ipapo mausiku ihwohwo vakamhanyiswa nekuti mota dzemasoja dzanga dzichiri kunamira pagedhi because haasingadi kuonekwa imba yavo iri nechemurodhi saka vaitorwa kuenda kune painenge yakahwandiswa mota yemasoja usiku ihwohwo saka waitomhanya kunge uri musoja zvoitwa zvetoito izvi kumhanyiswa nemasoja iwona wosvika wanopinzwa mumota munyama wotovharwa maziso uchingofamba saka wauziva kuti yaifamba ichitenderera mutown here havatombozivi pavaigara pacho vaimbozwa kuti pamwe pane vamwe vanotaura vasava vatombozvindepandepapi pane vamwe vanhu ndipanani vanhu vacho vanenge vakagara navo ivo vanenge vakaisawo zvinhu zvokuvhara mazi vachitibvunzurudza zvakawanda vachitizwa nezva vanenge vachibvunza zvinhu zvakadaro
saka pari zvino vari kupi
pari zvino vari kuchipatara chearatwasi vari musungwa takakumbira kuti vaendeswe kuchipatara nekuti vanga vachitorwara saka pane mukana uya kuti kana musungwa achirwara unoti aende kumapurisa vanova vanomuchengeta ari muchipatara saka tingati vari muchipatara cheparenyatwa ndoma vakasungwa varimo sede kuenda kupolice station police station yavo iRoadsville
munotarisira kuti vanoenda kumatare rini
vari kuenda kumatare mangwana akazotenderana nemapurisa nevakuru vekumaloya ehurumende
imhosva dzipi dzavari kupomerwa apa
mhosva dzavari kupomerwa imhosva dzekare kare tingati dzinopfuura makore gumi imwe yacho yatingati ndo iri padhuze iye inotaura kuti hanzi vapanguva yagome muna 2005 vanonzi vanhu vaipuwa madoni ekuti vatenge zvinhu here zvekurimisa kana kurima saka iye vari kunzi ayo havana kutenga zvekurima hanzi vakatenga mota asi iye vari kuti ndakatorima ndikatoitisa sere gore iro ndo yekuti mhosva yekutanga imwe yechipiri ndeyekuti vaikanganisa kushanda vari minista welocal government.